After taona zvirikuitika kuZimbabwe kuti hakuna chimuko chiriko kwadzokera ivo vari kuti zengedza vari kuuraya vanhu vari kupfuura vanhu vari kuita violating people tikati no rekatiita se rekatikontinue tiite work for freedom yedu takamboita last year saka tiri kuita every year for as long as this junta is there we are going to be doing it every single year.
Mataura Mutsuki vanhu vari kuurawa nokurohwa mune chokwadi here kuti ihurumende iri kuita izvozvi
zviri pachena because mazuva ano hazvinetsi kuona zvinenge zvichiitika because masocial media vanhu vanenge vachitora mavhidhiyo vanhu vaive vakapfurwa nemasoja you could see some of the videos soja akatopfugama achiita kunge ari muhonda achipfuura vanhu vari kutiza
saka woku yamakaita iyi yakafamba sei uye chinangwa chayo changa chiri chipi
woku takaitanga musi wefriday makusekuseni kuma 8 kubva kubrighton kusvika kulondon mufambo its 105 kilometers saka chinangwa chake chiri chekuhighlighta kuti especially hurumende iri kuno kuuk kuti onai vanhu vamuri kuita sei vamuri kufunga kuti vachinja ndivo vanhu vamwe chete ava ndivava vanhu vari kuuraya vanhu navo
saka yakabudirira here uyezve yakabudirira sei woku yamakaita
yakabudirira although this year kwakusina vanhu vakanyakuwanda fanika vakaita vakafamba gore rapera asi yakabudirira vakafamba kubva kubrighton kubrighton pier kuya kusvika kucampton park campton park vakatosvika kuma 9 makuseni campton park ndomunoitirwa neurpeni ezimfeld ndokwavasvika vakapiwa mamedhausi saka tinawo pawepsiteiteningi pezororo mapicha acho aripo vakakwanisa kusvika mumwe wevakadzi vakafamba gore rapera anonzi rashiwo baisai akasvika with a record time of 25 hours
pavakasvika kucampton park chii chakaitika panga pane vanhu vehurumende here yekubritain vakanga varipo
kwete panga pasina nhingi vanhu vehurumende zvatinenge tiita tichistrima pamawebsite yedu yenhingirikine ezoro kuti vanhu vaone kuti zvinhu zviri kuitika zvinhu zvatiri kuita kana vasvika kwekwe vanosikopiwa mamedhals yekuti vasvika vakwanisa kufamba vakwanisa kumirira nyika yavo otherwise papasina venhinge vehurumende vekunoko
mufambo mukuru wamakaita uyu unobatsira sei nyaya iri kuitika muzimbabwe pari zvino
muzimbabwe chiri kuitika ndechekuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti zvekutaurwa kuti nevakuru variko kuti zimbabwe is open for business zimbabwe yazodai zimbabwe tachinja maitiro taakuita zviri nani vazhinji vari kuzviguma izvozvo vari kusangana kuti vanhu ivavo vanhu vamwe chitete for the past 38 years saka vanochinja sei zvii zvimwe zvavachaita zvavasina kutiitira 38 years dzapfuura
nhasi uno izuva rokurakarira magamba muzimbabwe munofungei nazvo zvino zvine kodzero here kana kuti hazvina kodzero munofungei
kurangarira magamba edu zvine kodzero zvine chinhu chakanaka kuti magamba edu arangarirwa asi hazvifanira kutungamirirwa nevanhu variko ivavo